Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 21-2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinokutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo.
Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuru yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine uori waida kuitwa nekanzuru. Asi meya veHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhu.
Uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchiti wedzerei ende huchienda kumatunhu akati siyanei siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi horamba huchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi yePSL. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza nemunyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti inonzi iri kukurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuro yeHarare wekuda kutenga imwe software yekushandisa mumakombiyuta kutara mitero nemamwe mabasa. Software iyi iyo inonzi Enterprise Resource Planning Software inonzi yaida kutengwa kubva kuSouth Africa ichikosha mamirioni makumi mashanu nemanomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US $57 million. Asi meya vekanzuro yeHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro yavo yakatomisa urongwa ihwohwo. Ukuwo rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti riri kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi richiti vagari vanodatsananguro izere. Hatina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Isu sesangano revagari tiri kutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo vachitarisira kuti vapihwe maupdates maererano nenyaya dzeservice delivery. Nekuti dambudziko guru ratiri kutarisana naro nderekuti makanselers mazhinji haachinei nezvinofadza vagari zveservice delivery. Asi wawe mubishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vadzoke muhofisi varambe vari makanselers.
Misangano yamuri kuda kuita iyi munofunga kuti inogona kubatsira here kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe?
Chimwe chinhu chatitaita zvakare ndechekuti kana zvanyanya kunetsa tinogona kutora matanho ekuenda kukoti kuti tiedze kusimbisa nyaya yekuti vanofanirwa kuita zvinhu zvavo zviri pachena vasingambunyikidzi kodzero dzevagari. Izvi ndo zvinhu zvatinofunga kuti zvinotikoshera kana pachive nehurukuro pakati pevagari nemakanzelazi avo unge tinokwanisa zvakare kushandisa simba rematare edzimhosva.
Saka kumatare uku munoona here paine chinobuda mukakwidza nyaya idzodzidzi kumatare?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti kunyange tikawana simba kumatare edzimhosva, majudgments acho haasiri kuenforcewa zvinofadza vagari. Saka simba rinotobva kuvagari kuti varege kuramba vachivhotera vanhu vasingagoni kuita zvido zvavo.
Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vanonzi vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura wasvika pamazana matatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 322. Unove huwandu hwepamusoro-soro pasvondo rimwe chete kubva pakatanga chirwere ichi musi wa12 kukadzi gore rino. Ruzhinji rwevanhu vakabatwa nechirwere ichi runonzi rwuri muguta reHarare. Bazi rezveutano rinoti chirwere ichi chakanyanya kudunhu reManicaland, uko kwave nevanhu mazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 451 kuchitevera Harare, iyo yasvika pamazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa uye vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi tabata nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga kuti tinzwewo maonero avo.
Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuendera mberi munyika yeZimbabwe, izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei ende huchienda mumatunhu akati siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Vanozvichengetedza nenzira dzipi?
Tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu, vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika, vachigeza vasati vachibika, pakubhoilisa mvura voibhoilisa mvura inyatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera. Tokurudzira kuti kana vachikwanisa kuwana mishonga yakaita sana water guard moisa mvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziurayive chirwere chekorera, kuti kana makunwa mvura inge yakachena. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets zvekuitira tsvina musango, zvinoreva chirwere chekorera chirambe chitekeshera chichipararira.
Ko vanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo?
Kune avo vanenge vabatira chirwere chekorera ukaona watanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyiya yakaita mvura mvura, chinova icho chiratidziro chekuti unokwanisa kunge wakurwara nechirwere chekorera. Kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana, kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana. Chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara, akurumidze kunobatsirwa. Saka tinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kuti ane chirwere chekorera, zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru, ukanga waona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa, mhanyai kuchipatara nekurumbidza. Ende muri munzira yekuenda kuchipatara, endai magadzira mvura yeshuga neisauti, mufambe muchinwa munzira, kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki, kuti pamunosvika kuchipatara anga asiri dehydrated, asina kunyanya kupera mvura mumuviri. Tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri. Mwana anenge aita dehydration, kana kuti munhu anenge aita dehydration mvura yapera mumuviri, ndipo panozoita macomplications kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika. Saka kuti titi madates kana kuti nhamba dzevanhu, uwandu hwevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma, tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana ORS oral rehydration solution, mvura yeshuga nesauti, vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kuna muchiri kumba, pamunosvika kuchipatara moramba muchinwa, zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza, mukurumidze kupora, mukurumidze kudzokera mumabasa.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vange vari parunare muHarare neStudio 7.
Mepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day, kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vebato rinopikisa remarepublicans vari mudare reparamende vanofanirwa kubvuma kuchinja muono pamashandisiro emari nehurumende kuitira kuti vasvike pachibvumirano nemademokrats chekukwidza mari yekukwereta munyika. Hurumende isati yashaya mari yekushandisa. Hurumende inogona kuita chidimbu chekuzadzisa zvisungo zvayo zvemari nekukurumidza musi wa 1 Chikumi. Vachitaura pamusangano nevatori venhau kuHiroshima kuJapan, vaBiden vakati vakaita chikamu chavo chekupanzira dzekukwidza mari yenyika inosvika matririoni makumi matatu neimwe chete nemabhiriyoni mana kana kuti 31.4 trillion. Izvi vanoti kuitira kuti hurumende yeAmerica irambe ichikwanisa kubhadhara zvainosungirwa kubhadhara. Zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvakanyorerana chibvumirano chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete kutanga mangwana manheru nguva dza7:45 kuKhartoum. Mashoko aya aziviswa nevayananisi muhondo iyi muhurumende yeAmerica neyeSaudi Arabia. Zvibvumirano zvakambonyoreranwa kumashure zvekumisa hondo iyi hazvina kutevedzerwa, asi America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo vachaita zvese zvavanogona kusimbisa chibvumirano ichi. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti chibvumirano ichi chichapa mukana wekuti vari kutambura uye vakatama misha nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Chirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa naBlessing Zulu weStudio 7 cheYouth Forum nasi muchachipiwa neni tichiti taita rombo rakanaka tataura namukoma Bright Kawara vanozivikanwa zvakanyanya nekunzi Boss Kawara mumaindastiri ezvemafirimu nezvemimhanzi umu. Nasi tiri kukurukura navo pamusoro pefirimu ravo idzva ravari kubura rinonzi Varsity Life. Tinzwe zvizhinji kubva kwavari.
Movie iri rinonzi Varsity Life imovie rinoratidza vanhu upenyu hwepayunivhesiti huri kuraramwa nevana vepayunivhesiti. Saka tangangoti muchidimbu iri kuratidza lifestyle yevana vari mumayunivhesitis. Ndakafunga kunge ndinge ndichiratidza upenyu huri kuraramwa nevamwe vangu kana kuti vatiri kurarama isusu kumayunivhesitis, nekuti zvimwe zvinhu vanhu vazhinji vanofunga kuti kuyunivhesiti inzvimbo yekunodzidzira chete, asi inzvimbo iri kuitika zvakawanda zvakasiyana-siyana zviri kuitwa nevana, uye vabereki vazhinji havazive zvinoita vana vavo kana vachinge vari kuno kuyunivhesiti. Uyezve kune vamwe vechiduku vanin'ina vedu vachangonyora form 6 vanofanira kuziva kuuyawo vachiziva zvinoitika, kwete kungonzwa vasiri kuziva kuti chii chinoitika. Zvinowawo zvimwe zvinovabatsira kuti kana vachinge vasvika vanenge vakuziva kuti peer pressure unofurirwa nzira dzipi, vasikana, vakomana, chii chinenge chichiitika vanenge vakuzivawo.
Imi makapinda sei mune zvemafirimu izvi?
Ini kuti ndipinde mune zvemafirimu, zvinhu izvi zvakatanga una mukoma vangu vainyora mabhuku. Kana makamboverenga bhuku rinonzi Sajenji Medza, anonzi James Kawara, ndiye aita zvekunyora nyaya. Saka inini chingava tingati ndo chipo chatinacho kumhuri kwedu. Saka inini ndakazongoti aiwa mukoma wangu vainyora ari mabhuku, inini kuti ndinyore mabhuku hazvibudi kuti ndinge ndichinyora mabhuku izvezvi, nekuti muZimbabwe mabhuku ukamanyora ana mari yakanyanya stereki uye vashoma vachaverenga mabhuku. Asi ndikaita iri nzira yemafirimu, ndoita iri nzira yemavisuals, kuti nyaya jaenda nyora ndochiisa kuma visuals zvinenge zvine impact even kuma audience edu vanenge vachiona vanenge vachiita se vachinzwisisa zvatinenge tichiedza kuvataurira.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atiri kungechisangana nawo mukoma Evans akawandisa. Ndisiri ni chete ndakatanga kunge ndichisangana nawo matambudziko iwayo, asi vakuru vedu vaiita zvefilming vakaproducer mamovie akare ananeriya vakuru vedu paingofesa matambudziko iwayo. Anova matambudziko esponsorship. Entertainment industry inoda sponsorship. Izvezvi tine zvimwe zvinhu zvatikajamba zvatisinange tichiita tichitiza mari yezvinhu izvozvo. Even kamera yedu chaiyo taishandisa kamera 1. Kamera 1 ndo kamera ndaishandisa iyoyo. Kamera chaidoko doko, asi movie chinhu chinoda makamera zakawanda from different angles kuti tinyatso express ma feelings evanhu uye kuti audience yedu inyatsoona kuti shuwa munhu uyu ndo zviri kuitika kwaari. Pane makamerazi akawanda nengachidiyo, asi isu hangaitoti challenge kuti chikoro chinge chisponsor.
Saka vanoda kuonawo filimu irori vanoenda kupi kuti variwane?
Saka vanoda kuona filimu iri vanokwanisa kuenda paYouTube yakanzi Facet Life, kana kuti vanokwanisa kuenda papage yakanzi Boskawara. Enda papage yakanzi Boskawara, pane mavideos andakaposta ipapo, pane link. Kana kundibata panhamba dzino 077 856 4952, 077 856 4952.
Mashoko amungasiirewo vamwe vechidiki vari kunze uko ndeyekuti kudi?
Mashoko angu kune vamwe vechidiki nawu hombe especially yatunyanya kuriratidza pamovie iri, nawu yepeer pressure, kufurirwa muzvikoro umo, kufurirwa kuita zvemadrugs. Madrugs aparadza vanhu vazhinji kuanasikana, nawu yekufurirwa kuona mukurarama life yaunorarama kumba kwenyu, kwete kuti vakuchikoro wochitedzera zvekurarama roommate wako kana mumwe wako. Inowanawo yakashata iyoyo, mawaniro akasiyana, tinowana chinobva kwakasiyana. Saka kutsikana nezvauinazvo.
Ndinokutendai mukoma Bright. Vateereri, mange muchinzwa kuna Bright Kawara, vanhu vanomuti Boss Kawara muindustry, tichikurukura pamusoro pefilimu rake idzva rinonzi Varsity Life. Teererai zvakare shongo rinouya, pamuchawana zvakare chimwe chirongwa chevechidiki cheYouth Forum panopa Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
munodi pasina.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tatsikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kuna mufundisi David Simango. Ngativanzwei.
Ini ndinoitwa Abel Mudiwa, ndiri pano pamakado South Africa. Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isu tichiziva kuti Mweya Mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamission churches vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii. Ndatenda vahwande.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanaka ibaba Hwande, pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti Mweya Mutsvene haaprofiti, Mweya Mutsvene haaparidzi, Mweya Mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti Mweya Mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa naMweya Mutsvene. Zvinonga titaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri, Kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichionai kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge She Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 paverse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 paverse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho, nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23 tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21. Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno, nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda.
Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yePSL yatambwa nhasi. Hapana shanduko huru yaitika mumamiriro etafura yeCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kupera kwemitambo yechigumi muhurongwa hwemitambo yenhabvu mwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ichiri kutungamira makundano aya mushure mekunge Manika Diamonds yatadza kushandisa mukana wayanga yawana wekuti ende pamusoro petafura ndokuita mangange 0-0 neDynamos muNational Sports Stadium nhasi masikati. Manika Diamonds iyo yanga ine mapoints 15 yanga ichizoenda pamusoro petafura nepoint imwe chete dai yarova Dynamos, asi zvakona nganga murapo achida. Pari zvino Ngezi ndiyo iri pamusoro nemapoints 11 yakaenzana neHighlanders iyo yakaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets neZuro. Manika Diamonds iyo yave nemapoints 16 yave pachinzvimbo chechitatu yakaenzana mapoints neCapes United, asi iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Murairidzi wemaGem Boys Jairo Stapera anoti hondo yokutora mukombe iri kuenderera mberi.
Tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa anofanira kugadzirisa chikwata chavo kuti chiwedzere mwando.
Chinoita samasupporters, we want my wins, we want my results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Fanira bhora ratakatamba pahange ende bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe magames atachidraw. Expect kuti team move.
Mutambo pakati peCapes United neSheesham hauna kutambwa mushure mekunge SheSham yaramba kufamba kunotambira mutambo uyu kuMandava Stadium ichida nhandare yayo yeBata. Kunyange hazvo Bata Stadium yakapiwa mvumo yekushandiswa neveZifa, vatungamiri vePSL vakaimisa vachiti haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. MuHararewo mavewo nekuchema kuti huswa hwemunhandare yeNational Sports Stadium hwave kuipa nekushandiswa zvakanyanya nezvikwata zvisere zvirikushandisa nhandare iyi svondo rega rega. Asi mutambo kuColliery pakati pehwange neTriangle waenderera mberi zvikwata izvi ndokuita mangange 0-0. Kwatambwa mitambo gumi zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 17 points, Highlanders 17 points, Manica Diamonds 16 points, Capes United 16 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: SheSham 9 points, Greenfield 9 points, ZPC Kariba 8 points, Black Rhinos 6 points. Yadha yakapunyuka kubva pazvikwata zviri pasi pasi izvi, yarova Herentals 1-0. Asi murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vanofanira kugadzirisa maitiro avo pamberi pegedhe.
Tikushanda zvakanyanya kuti tigadzirise kuti gwesa. Mukatarisa zvino tagwesa bhora kunze kwebox, kana tisingagwesi bhora kunze kwebox. Saka zvinhu zvatikugadzirisa zvekuti magame akutera ticharamba tichigwesa ende nacho achagwesa akawanda.
Simba Bhora neBlue Chips ndidzo dziri kuvhara mitambo yesvondo rino apo dziri kusangana muNational Sports Stadium mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuro yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine huori waida kuitwa nekanzuro. Asi meya weHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhu. Huwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi woramba huchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu padande mutande re www.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla 21 kuNkwenkwezi 2023. Mukibs Dube. Enda benzetu la mtanje.
Siza tola kubuyela bona abantu abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kalikhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidate selection process. Kuyaqobozela kumali saka kuqembu le-Highlanders. Salethulela zabatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi kalikhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liyakudlula lokho. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela yenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule kolambo babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano. Nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo obuyezo announce umhlangano, announce ama-date. Etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, enkayi South, ungachecka umuntu etusi ombuzayo, uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ngu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into yokwakumele yenza kahle bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona khona. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa esithi i-validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuward mbeku-constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlonge ekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho-ke sizabe lokhu si-improve iand the.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha babamafa bathi uhlelo lolu balukhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endawo lapha beyifunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. so bakhona ona khona
kwakhathesi akula ngisho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi izolo nje lanamhla lokho kodwa simasfingo next week la ezibuya iziki sasicedisa ibulawa leHarare akunakucabana into zonke zihamba kahle sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singathi
umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla lesi-CC besixoxa laye ekobulawayo. Abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amatalakitha kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela isivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lokufiyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba sithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisetshwa njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, udebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ngofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga kwezinye indawo yayofikile, kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba, kutho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kulalokho oyabe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela yiyo njengakudala. So okukhuthazakala kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi ade usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesiyibonayo, isikhathi sezulu sesincinyane akusaqedakala ezomkhathi, sigqugquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo sizifundiswa nguhulumende hlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwadi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela
amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho aya acta njengani njengemulch kubuye futhi ngithi kanengi nengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugatshopu but bale lokho behlangela umumbu let's also go for small grain esithi lezo suku i-traditional grains unyawuthi ibele uphoko let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought ama-dry conditions so kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina sematebalent ngoba wonke umuntu udla umumbu you rather lime ibele lakho xa ungafuna ukudla isithwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu but you have made man then ongwebu laba they are promoting small grain meaning that there is a ready market for small grain so iya acta therefore as insurance kuwe even ungathandi kuyidla
kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu luhlupha ngokuthi ufunakala amandla ukusebenzisa ikhuba lezandla lokunye ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokhip Stube
Sengangena kusigaba esilandelayo siyosikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi kungamangala uhlaza tshoko ukuba ele-Russia selithuthune idolobho le-Bakhmut abalwayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kusadingwa indlela yokukhumisana umlotha lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana uBusani Sibanda usiphatheleni namhlanje
Sibonge babunkomo labalaleli engiphathele khona namhlanje nangu bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula masibuka umdali yonke into akayidalile kazenzanga futhi Uzidale nje sisonke but sangafani amaChina balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo uNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo lesiko labo amaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism amaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism amaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim uNkulunkulu zamula kwinkolo yabo la ngendlela zabo amakhiwa abelungu balenkolo yabo uthiwa Christianity uNkulunkulu zamula through inkolo yabo namasiko abo ithini inkolelo yomuntu omnyama ithini inkolo yomuntu omnyama uNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo ngoba usidalile umdali kasifani esidalile siyizizwe lezizwe usiphi indlela yethu yokukhonza engafani lamasiko ethu kawafani uzambula ngendlela yethu asidale ngayo ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization ibithini indlela yokumkhonza umdali lapho sibe simona umdali ezambula sibona silamatsha khulumayo njelele ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula umuntu omnyama kube kunguyena yena obepowerful ibithini inkolo yethu kolo yethu African spirituality bese umkhonza ngomoya umuntu omnyama umuntu omoya uNkulunkulu bezambula direct kokhoko ubeziveza direct kokhoko taswaye kade be powerful siphumile thina endleleni yethu salandela indlela yezinye izizwe that's why izweni kunje taswaye izweni kunje siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala ebesimbiza asizwe ebesimbiza asisabele saphuma sithi namhlanje why kunje why kubulawana why simo sinje why simo sinje why thina why singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdali wayisidalele yona na ngoba izizwe lezizwe uzidalile
zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza. Ithini indlela yomuntu omnyama? Ithini indlela yethu as an African uNkulunkulu asamukela ngayo, basizwa ngayo, asibona ngayo? Wazi sayithola samazi leyo ndlela umdala uyochibilika benathi, ngoba kubi ezweni, kubi ezweni. Asikho isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuso. Kubi ezweni, kubi ezweni. Ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe? Umuntu omnyama uyathandaza every corner, tukhona uyakhuleka entabeni, uyakhuleka emanzini, kuphi nakuphi uyakhuleka. But umdali kasizwa, ngoba izimo zisiqhubeka ziba wesi than ukuthi zibe bhethe. Ithini indlela yethu esixhumanisa lomntu, ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yakho, bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali, abathi bamememeza sabele. Thina as an African, ithini yethu indlela? Once sayithola le ndlela, sayilandela, izinto ziyovuleka. Umdala uyochibilika benathi. Sibonge ifihlo iyezulu, wena Nkulunkulu omdala sonini lanini, nguwophethe emhlabeni ezulwini, yonke indawo kulawula wena. Sikhombe indlela yethu yokuphila mdala. Silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo, kodwa thina as an African indlela yethu siyazi. Sibonise, ngoba once sayithola indlela yethu, nathi siyofana lezinye izizwe, siyobuyela sibe powerful. Siyabuyela ube nathi mdala. Khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo Mchumayeli, umnumzana Busani Spanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Igama nguNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Senana masiko
wayesenzi umandla
lo baba mkhulu.
Uthelo lo masiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo. Hambe inkubalo kuyini? Uzohlaziya udaba lolo silomnyenza lambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ngwenya.
Ngibingelela babuDube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu. Ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo. Kesibheke ezamasiko, ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyisenziwa xa ngabe kuchoniwe. Lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo. Inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi. Imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela. Kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje. Kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozobadlisa inkubalo, akangene ekhaya, ufika nje ame ngaphandle laphana. Laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili, omama babe ngapha, obaba babe ngapha. Wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani. Inkubalo kwakubaswa umlilo, umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva, njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi, kwakumele zithezwe phezu kwesihlahla. Njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abe sekupheka inyama leyana ehlanganise le mithi, njengoba sengike ngatsho. Kuthi nxa sekunjalo abe sekupheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve.
Kozala zongwenya. So ke akuchasisela kancane ngakhona ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani.
Kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemitshana ethile. Okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama baza kufika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulome lapho endabuko labo baba bame ngale. Lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo, omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi kwakubizwa ukuthiwa isibuya. Kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela nje lo isitshwala lesi siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko. Uza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchagololana alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha lenyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi mase beqedile khona lapho ke lo mela phenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana wesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umela phenda buko wayethatha isithwala esana siseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo kuyizinto ezimbili ezingafani lezo kodwa zonke zenziwa ngemithi
hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kwisigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
kwezemidlalo iqembu ledynamo sibe nguthikilo bhanga 00 lelemanika diamonds emdlalweni odlalwe namuhla umdlalo weqembu ewange letriangle united ufike emaphethelweni ngokufanayo kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu le-highlanders abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla ebuso clubhouse bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli kubika uezajisa sibanda
kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lowo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye u-Isaac Donga olilunga le-highlanders ubefuna abaphathi bebhose baxotshwe
abantu bebesithi bahambe ngoba kabasudiseki ngendlela abaphathe ngayo imali yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe
omunye njalo umlandeli webhoso uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa
umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa I think kumele benwe nesambululo ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members akusimo esihle lokuyana kuyalimaza iqembu I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right
owake waqeqesha iqembu le-highlanders labafanyana abancane u-ali papa tube uthi inkokeli yebhoso isiyehlulekile
awuhambanga kahle vele into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela i-executive bayalwa njengo-chairman u-chairman vele kalaleli muntu ninokuthi unguye
ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcinigceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali iminjani kwenza kuba lokuxokozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla unhlanhla bahlangene Dube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso
siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenzeka ukuthi umhlangano namhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene kwabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya kwakhanya ukuthi kule nto ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle kwase kusenza ukuthi le bhodi layo igcizelele ukuthi kule nto ezingahambi kuhle kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwebhodi le-executive
omunye njalo ngomoden sikhuthele ngwenya owake waba ngumphathi we-highlanders ochaza ngokwenzakale kunomhlangano
kube loku phikisana kakhulu abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphutha abo so yikho lapho esikhona kathesi
kandla umgcinisalo we-board of directors uqembu le-highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokwedluliselwa phambili azakuya ngemva kwenyanga iyanga zaze zaba ngu-four months khonokho okuhluphile kwasekusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azithathwanga abakutho ukuthi amalunga ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonileyo.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokheli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani inyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngima ne-Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami ngeza-Jesus Banda.
Uhlelo lwabatsha namhlanje ke lofundani Ndimande khona ngale ke kobulawayo. Ndimande unjani mfowethu? Asiphilile. Akusitshele ke sizokuthi ke lo hlelo oluqhubayo khona mbo luhlelo lwani?
Oye, lezi nsuku zingisebela ithombisona mbebini. Indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayihlabele u-Cousin Mhlubi. Kunananto ningizayazi yayicula umculo we-hip-hop, kodwa nje yayiprodusa nje yonke into eyimizithi yayisenza.
Singathi-ke kunini khona kunini
ye kuza kuba mhlaka-19 ogama khona ngale ebuvesi ngizela lapha achanela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyama ngugulukwane esitich laphana emausekecricket so ikwethi kulungiselela
libangake liulungiselela khonokhu njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathe sindethin yami elithwane kakhulu includa sinomfowethu i-artist lapha kuhambaza abanye ngomzo-7 nomunye isisi sangu-12 ukhona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant thize wasela then besemile futhi ka-cousin siyagijima kakhulu. Wonke ngosandra ngobani ubewaphejisile abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abasayelayo khona kobulawayo ye
ye akunxuse abantu
izandla bethu zinsitshani lapha emalungiseleleni. So nje sihamba sithethele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi bafunela kakhulu ngathi elincedele injalo angazi ukuthi sebefuna sibakhonzise kakahle kanjea kanjani ukuthi indoda lezi chathe ikakhulu lapha kwezomthelela kobulawa.
Ngagcina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento okomanje ngiyabhubha faka imali uzobona ngizothutha mase ngirocka le mic uzomuva beka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho.
Abafisa ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani?
Oye, abafisa ukusincedisa okuqala sile email yethu ngeplanetzim@85@gmail.com. Then iinombelo zami ngu-0775872106. Bangangithinta kuzona lezi inombolo le mininga.
Ye, ungaziphinda iinombolo zakho?
Inombolo zami ngu-0775872106.
Namhlanje besilo fundani Ndimande ikhuluma-ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo eproducela abantu abaningi.
Bebethinyeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphasi manje bambona bavumile lentwana ikhulile.
Aye, namhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisa ngenjabulo. Ngumthembo Sithembayo uKipps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.